manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero yakanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo nyamavhuvhu 1 2021 makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti mazuva manomwe adarika vanhu mazana mana nemakumi masere nevaviri 482 vakafa nechirwere cheCOVID-19 uye vana chiremba vanoti vamwe varwere vari kunonoka kuunzwa kuchipatara vozouya vototandadza. Bato rinopikisa reMDC Alliance roshora mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vari kunzi vari kurapwa kuChina ivo vakamboti vatungamiri havafaniri kuenda kunorapwa kunze. Asi bato reZANU-PF rinoti hapana chakaipa kuti vaChiwenga vaende kuChina. Zimbabwe yocherechedza makore matatu kubva zvakapfurwa vanhu muHarare nevanofungidzirwa kuti mauto asi hurumende ichishorwa nekusazadzikisa zvayakavimbisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vanhu zviuru zvitatu nemazana mana nemakumi mapfumbamwe kana kuti 3490 vafa nechirwere ichi kubva zvachakatanga kupararira gore rapera. Mumazuva manomwe adarika chete vanhu mazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 482 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvichienzaniswa nevanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 462 vakafa svondo rapera munguva imwe cheteyo. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana masere kana kuti 1370 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nezvisere zvine mazana masere nemakumi matanhatu kana kuti 108,860. Asi mumazuva manomwe adarika vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine mazana matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 13,659 ndivo vabatwa nechirwere ichi. Svondo rapera panguva imwe cheteyo vanhu zviuru gumi nechimwe zvine mazana mashanu nemakumi masere nevatatu kana kuti 11,583 vainge vabatwa nechirwere ichi zvichiratidza kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa nacho hwatidzikirei. Nezuro vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 1294 vakapora kubva kuchirwere ichi zvasiya vapora vave zviuru makumi manomwe nemashanu zvine mazana masere nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 75,856. Vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kekutanga vave miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemashanu zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 1,645,559. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano vave zviuru mazana manomwe nemakumi matanhatu nemanomwe zvine mazana mapfumbamwe negumi kana kuti 767,910. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu miriyoni gumi nhomba kuti inyatsoshanda zvakanaka. Zvichakadaro vamwe vana chiremba vari kurapa vari kurwara neCOVID-19 vataura neStudio 7 vanoti vari kushishikana zvikuru nenyaya yekuti vamwe vari kurwara nechirwere ichi vari kuzounzwa kuchipatara pasina zvakawanda zvekuti vana chiremba vavabatsire nekuti vanenge vave kutandadza. Mutenderi wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanova zvegurukota rezveutano vari kushorwa nevamwe vanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu mushure mekunge vaenda kunorapwa kuChina. Gore rapera vaChiwenga vakaudza vatori venhau kuti hurumende yainge yamira tsika yekupa vatungamiri kana makurukota mari yekuenda kunorapwa kunze kwenyika, uye vakavimbisa kuti nyika inenge yava ine zvipatara zvepamusorosoro zvinokwanisa kurapa makurukota kuitira kuti isarasikirwe nemari yekunze yakawanda. Asi bepanhau reWall Street Journal rinoti mazana nemazana evanhu akamanikidzwa kubuda mune imwe hotera muBeijing, China, inonzi Legandel nemusi weChina mushure mekunge mumwe munhu ainge aenda kunyika iyi navaChiwenga abatwa nechirwere cheCOVID-19. Bepanhau iri rinotiwo vaChiwenga vari kurapwa chirwere chepahuro, asi richiti pane mashoko ekuti havasi munjodzi yekubata chirwere cheCOVID-19. Rimwe bepanhau renyuzoku rinoti haro zvinhu zvinogona kunge zvisina kumira zvakanaka kuna vaChiwenga, sezvo vamwe vanhu vachengetedza vatatu vakabatwa nechirwere ichi zvakare muHarare vasati vasimuka kuenda kuChina. Bepanhau iri rinoti izvi zvinoisa upenyu hwavaChiwenga munjodzi, sezvo ari munhu agara achirwara-rwara. VaChiwenga vakabayiwa havo nhomba yekudzivirira COVID-19. Kunyange hazvo vaChiwenga vari kunzi vari kurapwa kunze, mudzimai wavo wavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa vakarambidzwa nedare kuenda kunorapwa kunze vachinzi vanokwanisa kurapwa munyika. Tatumira mubvunzo kumunyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana nezvenyaya iyi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
VaChiwenga vanova mutedzeri wemutungamiriri wenyika zvekare vari gurukota rinoona nezveutano, ende panguva dzino kunyika iri kufambisa nyaya dzekuti vanhu vabayiwe jikiseni reCOVID-19 dziwa mupengo iri. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa kana kuti zvinofanira kukadya madza vanhu kuti vaChiwenga vari kunzvimbo yeChina kana variko, nekuda kwekuti nyika yeChina yaita basa guru rekutipa mavaccines ekuti tikwanise kuti vanhu vedu vabayiwe sokubayiwa kwavari kuita. Saka hazvigoni kuti titeedzere makuwa ekuti vaChiwenga vafambira kunorapwa. Zvichida pamwe vari kufambira nyaya nehurukuro dzinoenderana nedzekuwanikwa kwemamwe mavaccines akawanda kuti nyika yedu inge ichiwanikwa vanhu vese vechivaccine.
Asi vanopikisa kavanoti garo ziva kuti vaChiwenga vanonorapwa kuChina.
Mashoko iwayo haasi mashoko akanaka, especially achibva kune vanopikisa, nekuti ivo naivowo vari kubayiwa jikiseni iri vachiziva kuti riri kubva kunzvimbo yeChina. Saka naizvozvo kusimbaradzwa kwekudyidzana kwenyika dzedu mbiri takanangana nenyaya dzemavaccines hakusi kunofanira kuti kukonzerese makuwa enyaya dzenhema nenyaya dzisina maturo.
Asi kavamwe vari kuti vaChiwenga ndivo vega vakataura kuti vatungamira vafanire kuenda kunorapwa kunze kwenyika uko, vachiti zvinopedza mari yekunze.
VaChiwenga navamwe vatungamiriri venyika havana neimwe nzira yavari kuti ivo zvakashata kunorapwa kunyika dzekunze kana pachinge paitika dambudziko risingagoni kurapwa muno. Kunyangwe vanhuwo zvavo vasiri vatungamiriri vanorapwawo zvimwe zvirwere kana mamwe matenda asingawaniki ane mishonga kana madhokotera asingawaniki muno masati awanikwa muno. Zvinozikanwa kuti nyika yeChina kayakabudirira munyaya dzezveutano kudarika nyika yedu.
Mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vari parunare muHarare. Asi sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo.
Munyika medu tere dambudziko rinotyisa, dambudziko rinokonzereswa neZANU-PF, kusiyaniswa kwevanhu. Vamwe ndivo kwamainini, vamwe ndivo kwamaiguru, vamwe ndivo vanofanira kuwana zvakanaka, vamwe vachiwana zvakashata. Ndo dambudziko rataita. Vanofanira kuwana zvakashata varombo vasingakwanisi kutora mari yenyika kushandisa kuita zvavanoda.
Asika vamwe vanogona kuti vaChiwenga munhu ane mari dzake kuda ndege yavari kunzi vahaya nekuenda kunorapwa, iyi mari iri kubva muomwe mavo.
Tinozviziva kuti kufamba kwaita vaChiwenga kubuda kunze kwenyika kundotsvaga kurapwa kwakanaka, vanoshandisa mari yehurumende. Imari yematexpayers, imari inotobva pa2% inobhadharwa nambuya Ezra vari kwachienda mbuya, imari inotobhadharwa nambuya vatafadzwa vari kumasvingo, nemari dzakasiyana-siyana mataxes ndomari inotorwa ichishandiswa kuti inorapa umwe murume asi vamwe vachiparara vari muzvipatara zvehurumende vari muzvipatara zviri munyika muno. Tinonyanya kutarisa nyaya yekuti ZANU-PF ndouya tungamirira mukuparadza zvinhu muZimbabwe, kusanganisira nyaya dzezveutano, kusanganisira nyaya dzemuhoro yevanhu vanoshanda muzvipatara, kusanganisira maconditions evanhu vanoshanda muzvipatara.
Munoonawo seiyo nyaya yekuti vari kunzi vari kunorapwa kunze ivo vakamboti hazvifaniri kunge zvichiitwa nevatungamiri?
Hazvekuti iye vakazoti hanzi maminista asabuda vopedza vakuzobuda futi kunze. ZANU-PF ndiani anotera ZANU-PF?
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa reMDC Alliance vaClifford Shachwayo vachitaura vari parunare muHarare. Nasi Zimbabwe iri kucherechedza makore matatu kubva mauto achitungamirirwa naBrigadier General Anselm Sanyatwe apomerwa mhosva yekupfuura vanhu vatanhatu nekukuvadza vamwe muHarare mushure mekuratidzira kwevanopikisa veMDC Alliance nekusafara nezvainge zvabuda musarudzo dza2018. Mushure mekushorwa nenyika dzakawanda nemasangano akazvimirira oga, hurumende yakaumba komisheni yaitungamirirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKalema Mohlante uye yakavimbisa kuzadzikisa zvakabuda muongororo iyi. Asi masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seHuman Rights Watch neAmnesty International anoti hapana chinobatika chaitwa sezvanga zvavimbiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nekuda kwekuti hapana chainge chaitwa, hurumende yeAmerica yakabva yatemerawo vaSanyatwe zvirango. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato rinopikisa reDare vaGilbert Dzikiti.
Tinozadzisa kuti hurumende ine maarms ayo akafanana nevamwe makomishoni akafanana naZimbabwe Human Rights Commission. Vaifanira kuzoreceive macomplaints to further the issue. Ara ava navo individual and I want to hope vakanda nema individual complaints avo vakakwanisa kuassesswa vachikwanisa kukomba nzetwa after due process has been done. There is a process inotoitwa kana munhu achinga kuwadzwa patsaona dzakafanana idzodzo in public disturbances. Saka zvinotoratidzika zvega kuti izvo vazhinji vasina kutedza maprocesses aya vakanga vachiziva kuti they were on the wrong side of the law.
Vamwe vanoti ka vakaenda kumapazi ose aya nemakomisheni aya asi hapana chabuda.
Handisati ndaona nemareports akawanda hasatamboona even in the media vanhu vakaenda zveshuwa vachinoclaima kuti ndakazopfugwa except kune vamwe vandakazwa kuti pane mwe akatawa kutoka about 20,000 here. I don't think kuti maybe yanga related kunyaya iyoyi yemuswa waAugust 2018. Kana varipo vanhu vakaita seivavo, they should have taken it upon themselves without any push kuti vaende kunokomba nzeto. Asi munongozviziva zvemuZimbabwe.
Munorevei apa mungajekesa?
Hazvishamisi kuti vanhu ava mademonstrations vaise mademonstrations anga akaorganizwa nevamwe mapoka ekumavirira anogona kunge vakaenda vanhu ivo vakanofinanswa nemapoka iwayo vakatopuwa tingoti vakapuwa nemapoka iwayo vakasazoda kuya kuhurumende nekuti vanenge vaine zvavanenge vakapuwa kare.
Nhengo yeZANU-PF uye vaimbotungamira bato rinopikisa reDare vaGilbert Dzikiti vari parunare muHarare. Tabatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai Bere.
Ya, pamarecommendations akaitwa neMontlande Commission, maonero edu ndeyekuti hurumende haina chido chekuti vange vachizadzisa marecommendations iwayo. Pane marecommendations akawanda anosanganisira marecommendations ekushandura mitemo ine chekuita nemabatiro atinoita sarudzo muno munyika. Marecommendations atingati pane kuti vange vachifambira mberi vari kutodzokera kumashure.
Munga pamuenzaniso nekuti takatoona vamunangagwa vachinyora patwitter kuti vari kuvandudza zvinhu munyaya dzesarudzo.
Takabva tataona hurumende vachitobhana maelections, izvi zvinowedzera kunyunyuta zvichivhara matongero egutsa ruzhinji. Imwe recommendation yatakaona zvekare yanga iri recommendation yemashandira anoita mapurisa munyaya yekuti vasawanikwe varivo vanotyora kodzero dzevanhu. Asi takatoona kuti mugore ra2020 negore ra2021 mapurisa ndivo vakatonyanya kuonekwa vachityora kodzero dzevanhu, zvinosanganisira kutouraya vamwe vanhu vakaita sana Levison Nqube uyo akaurayiwa mugore ra2020. Imwe recommendation yatakaona yakaitwa neMontlande Commission yanga iri nation building na reconciliation.
Zviri kuzadzikiswa here izvi?
Tinoona kuti vehurumende pane kuti vange vachitanga maitiro chaiwo ekukurukura kuti tivake nyika yedu. Vakawanikwa vachiumba chirongwa icho chePollard. Cheiyo yatinongoona sekunge kungobata vanhu kumeso kuti zvinzi nyika iri kukurukura. Asika hapana national dialogue kana munhu achingokurukura neavo vaanotamba navo. Asiri kukurukura neavo vaanonyatsokwikwidza navo. Nezuro takatoona ivava vemubatanidzwa wePollard iyoyi. Mumwe wavo anova iye aiva komishina weMontland Commission. Vachitopiwa motokari. Imwe recommendation yanga iripo yanga iri yekuti vanhu vakasangana netsekwende mhuri dzakaurayirwa vanhu idzi vange vachipiwa muripo. Asi takatoona komishina wePollard varivo vava kutopiwa motokari navamunangagwa nezuro.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZim Rights vadzikamai bere vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reparamende repamusoro-soro muAmerica reSenate nezuro rakashanda zvarisingawanzoita mukupera kwevhiki kuti rizeye bhiri rekugadzira zvivakwa kana kuti infrastructure bill remari inosvika 1 trillion riri kuda kunzi ripasiswe nemutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden. Bhiri iri rine rutsigiro kubva kubato riri kutonga remaDemocrats uye rinopikisa remaRepublicans. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mwari yeZimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuendera mberi tichizeya nyaya yekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika. Panguva iyo chirongwa checovid-19 lockdown chowedzerwa nemavhiki maviri. Muchirongwa tina Dr. Tinotenda Simemeza Nyanzvi munyaya dzeutano. Dr. Simemeza, ndinomukamuchira muchirongwa. Nyaya iri muchirongwa mainzwa bazi rezveutano nezuro kana kuti Ministry of Health anezuro rakati pane vanhu 1370 vakabatwa nechirwere checoronavirus, 42 vakafa. Mashoko aya munomatambira sei?
Tikuona kuti chirwere checorona chiri kupararira nyika tinofanira kuita zvese zvatinokwanisa kuti tisaspreade chirwere ichi munyika. So tinoda kuti vanhu ivo vanowanikwa vane masymptoms echirwere vatestwe, vaite self-isolate. Kana uchinge wazviona kuti chirwere ichi chiri kukuafekta maningi, kana wakutadza kufema, woona ana chiremba nekuchimbidza kuitira kuti ukwanise kuwana rubetsero nekuchimbidza. Tinokurudzira avo vasati vavhakinetwa vakwanise kutora nhomba kuti tideredzere kuspreada kwechirwere ichi munyika medu.
Ndanchikumbira kuti muudzawo vateereri zvizere nezvamuri kusangana nazvo muzvipatara umo. Tinoona kuti muzvipatara zvakasiyana siyana
tirikuona kuti vanhu vati wandei vari kuda kubayiwa nhomba ngemakiu akati rebei, but tirikuona zvakare kuti pane nhomba dzakauya manje manje dzinova idzo dzaakubetsera kuti zviderere, makiu aderere. Tinoona kuti vanhu vakubayiwa zvakanzi neministry wakasvika before 5 PM munhu wese anenge ari pamutsetse wekubayiwa nhomba anobayiwa zuva iroro.
Pakatanga kutekeshera chirwere checoronavirus, vanhu vazhinji vanga vachishaya nepamusana pechirwere ichi vanga vari vanhu vakati kurei, uyezve vechidiki vane atinoti nechirungu maunderlying conditions. Zvino taakuona kuti mazuva ano munhu wose 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 wechidiki mukuru ari fit asiri fit nayewo paanobakwa nechirwere ichi checovid-19 vari kushaya. Izvi zvakachinja riini, uyezve chii chiri kuita kuti munhu wese wese ashaye nepamusana pechirwere ichi checovid?
We just need to look at my statistics aripo. It's still the same to say vanhu vakuru uyezve vanhu vane maunderlying conditions uyezve vasina kuvaccinatewa ndo vari kuwanikwa vari kuzofa nechirwere. Vanhu vadiki varipo vari kuwana chirwere ichi, but manumbers acho haana kupanda zvakanyanya. Asi taona kuti nenyaya yekuti Delta variant nguva iyo yatekeshera iri kuratidzawo kuti iri kubatawo vanhu vechipi, inge vari kurwara, vamwe vari kuika pakuenda kuzvipatara but mastatistics achiri kuratidza izvo kuti vanhu vakuru uyezve vane maunderlying conditions akaita sehypertension nediabetes ndo vari kuwanikwa uyezve vasina kubva ndo vari kuwanikwa vachizosvika pakurwarisisa nechirwere ichi kana kusvika pa
ndeapi mashoko amungasiyira vechidiki kunyanya ivo vari kuti aa nanhasi hongu vari kuona kuti pane vanhu miliyoni vabayiwa nhomba muzimbabwe asi ivo vachiri kutya ndeapi mashoko amungada kuvasiyira
mashoko anongada kuvasiyira ndekuvakurudzira kuti vabayiwe nhomba nhomba dzese dzakaapurwa neWHO dzikuwanikwa idzo dzichishanda mukupreventa severe disease kana uchinge wazowanikwa wabatwa nechirwere saka ndinokudzira kuti vanhu vese vechidiki nevechikuru kuti vabayiwe nhomba iyi sezvo inobetsera kuti masoja emuviri akwanise kurwisana nechirwere ichi kana uchinge wazowanikwa wabatwa nao saka ndinokurudzira muri Zimbabwe kuti ibayiwe nhomba nhomba iri kuratidza kuti iri safe inge iri kushanda ndinokurudzira kuti munhu wese abayiwe takabayiwawo ingezve kutibetserawo kuti tisazononyanya kurwara nechirwere ichi sezvo tiri mafront line worker
aiwa muri yezimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi regai titende dr tinotenda zimemesa nekupinda muchirongwa tosangana zvekare pachirongwa chelive talk the connection nemusi wechipiri muri yezimbabwe apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yekuparara kwechirwere checovid-19 munyika tichange tichitarisa zvekare zviri kuitika pasi rose panguva iyo vechidiki vemuzimbabwe vobatana nevechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzemuafrica pasi pechirongwa che2021 Mandela Washington Fellowship Summit. Anokoneka ine mfaro ndini wenyu Maikove. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino toenda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Vatereri ndinokutambirai nemufaro ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mukupedzisa nyaya yedu yen'anga ngatinzwei zvamunofunga nemashoko atakapiwa namufundisi Oliver Mandisodza svondo rapera
danzwa vatanonoka Wande vanga vachibvunza kuti iko kumboti n'anga zvinorevei fundisi wapindura wasa ndinonyatsogutsikana kupindura kwavo nekuti shoko ripo nderekuti nga kuruma nga kuruma kurwadzose zvinongoitwa kun'anga zvakanguva zvinongori zvinhu zvekungoruma chindosaka ikanzi n'anga ndosaka muchiona zvinhu zvose zvishandiswa pan'anga zvakangofa unopiwa midzi yakafa iyo inenge yakasungirira zvimateme zvemakamba dzakafa nezvinhu zvakangofa kurova zvinhu zvose zvinoitwa pasi zvipenyu saka isu muna kristu tiri vapenyu ndisina magwaro andingakupai zvangu pamusoro peshoko iri asi ndoda kutsanangurirai chinhu chinoti n'anga haina chakanaka chainoita ndinozvidzigira nekuti n'anga ukaenda kweiri uchiti ndoda kuuraya munhu inokwanisa kukuurayira munhu ukaenda kweiri uchiti ndoda kutsiva inokwanisa kukutsivira kumunhu uya asi shoko ramwari rakanaka rinoti ropafadzai musatuka ropafadzai vanokuitirai zvakaipa n'anga basa rayo ndiri kupa vanhu zvikwambu vachiuraya hama dzavo vanhu vachiita mari vachifamba vachikudzwa navanhu neropa ravanhu
asivo vadenis tandavantu vanoti kana uchitenda kuna mwari mibvunzo mishoma
ndinganyatsobudisa hangu pachira ndichiti kunamata kunobva mumunhu uyezve tinotenda nezvinopindura vafundisi mazire vanenge vachiita vanopindura saizvozvo kuti zita rangu ndinonzi Dennis Thunderbantu achoziva kuti kana uchinge uchitenda pana mwari you don't have to ask a lot of questions kuti mwari havadi kupashirwa havadi kupindirwa noumwe munhu ndosinamata umwe mwari panze pangu saka tinongotenda kuti mwari vakanaka vakachena uyezve havadi munhu anovabatsira mwari vanongoda kudzibatsira ivo pachavo
umwe mutereri anotiwo haana kugutsikana nemhinduro yakapiwa namufundisi Mandisodza
idzo n'anga chaiko chaiko dzinoshandiswa nani sekuti ukanorapiwa unoita zvakanaka asi bhaibheri ukaverenga bhaibheri rinenge richiti n'anga hadzina kunaka saka inini pandiri kuda kuziva ndipi kuti idzo n'anga chaiko chaiko simba radzo rinobvepi chaiko chaiko rekuti dzizoita zvinhu zvokuti iwe kana uchirwara unokwanisa kunopora kana uri kuwaenda kun'anga ikoko ndotenda
tasheedza zvakare Reverend Oliver Mandisodza
kazuwai wadiwa vateereri Tasa shukura mwari John 8:31-32, Jesu notaura chiti, kana mchigara mshoko rangu, mwiri wadzidzi wangu zviro kwazvo. Muchaziva zvokwadi, nezvokwadi ichakusunungurai. Isaiah 19:3 inoti mweya weIjipita uchapera mukati mavo, ndichaparadza kufunga kwavo avo vachandobvunza zvifananidzo navana mazango navauki nen'anga. Mwari warikutaura kuti vachaparadza vanhu vanoshanda kana kuti vanofunga zvekunobvunza n'anga. Zvoreva kuti hazipo pachitendero chemubhaibheri kuti titi tinotsvaga n'anga dzinobva kupi, tinongoti mweya yechina, mweya wabati. So kumuteereri une sarudzo mudikani yekuti either uri kuteera Jesu kana kuti uri kuita zvechiwanhu. Ndo mapinda ndogona kuita mubvunzo uno. Wadikani, ngatasai kuna Jesu kana tada zvekunamata.
Tisati tapedza chirongwa chedu, vateereriko vakabvunza mubvunzo uyu vakleva chokuda, vakagutsikana netsananguro yamufundisi Mandisodza here.
Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo. Ndinotenda baba Tanono Kahwande. Ndakabatsirika ndichipa kutenda kuna mufundisi vakandibatsiravo, mufundisi Oliver Mandisodza. Ndinotenda chaizvo. Mwari vakuwedzerei ruzivo. Ndakabatsirika zvemazviro kwazvo kuti kunyange ndikabatsirika nemutoo upi kun'anga, asi zvan'anga hadzizi murongwa hwamwari.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamungade kugovana nevamwe vateereri vezvechitendero, tumirai maaudio enyu kuwhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanono Kahwande ndichiti musare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanono Kahwande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, vatambi veZimbabwe vave kudzoka kumusha vose pasina kana mumwe chete awana menduru kumakwikwi eOlympics ari kuitirwa kuTokyo, Japan. Mike Ukariati anotipa nyaya inotevera.
Mutambi anga asara akamirira Zimbabwe makundano aya ndeScott Vincent weGolf, uyo apedza mitambo yake nhasi ari pachinhano chegumi nenhanhatu nemapoints mazana maviri nemakumi manomwe nematatu 273. Mapoints mana chete pasi pasi Tipan weTaipei, uyo atambidzwa menduru yebronze. Vanotevera mutambo uyu vanoti Vincent angadai ari pavatambi vatatu vabuda nemenduru nhasi dai asina kutatarika musi wekutanga kwemakundano aya. Xander Schofele wekuAmerica ndiye atora menduru yegoridhe, apedza ari pa18 under, achiteverwa naRory Sabatin wekuSlovakia, uyo atora menduru yesirivha ari pa17 under. Mutambi wegorofu vaWellington Chando vanoti kunyange asina kuuya nemenduru, Vincent adadisa nyika nematambiro aita.
Sezvadadisa zvaita Scott kuti apinda mumafinals, zvaita izvozvo zveadadisa.
Vanoongorora nyaya dzemitambo vaBrian Manyati vanoti ino haisisiri nguva yokutarisa kuti auya nemenduru here kana kuti kwete, asi zvaaitira nyika.
Ngatiregedzei kungotarisa chete kuti azokundikana, ngatikurudzirwe chose nezvaaita.
Vincent anga ari pavatambi vashanu vakatumirwa neZimbabwe kuma2020 Olympic Games, avo vari kudzoka vasina chavakabata. Vamwe vacho ndeDonato Katai naPeter Wedzao vekutuhwina, Peter Pascal Gilpin weRowing naNgoni Makusha wekumhanya nzendo pfupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regaitimbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti mazuva manomwe adarika vanhu mazana mana nemakumi masere nevaviri kana kuti 482 vakafa nechirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ini mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.